Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvita 10/2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tondiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kwadi kuti vamuna kuti takavatwera mauto. Saka zvizhinji totora kutinzwa kumauto asi takangona zvairi kuti vakagadzira zvizhinji recabinet. Yekuti takaona vana generals Fiso avo vakanga vachititsanangurira nekuzvinoenda kwava Mugabe ndovataona kuti vava paforeign affairs international trade kuona vaperezishirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa nemauto ayo ari kutonga nyika kwete ivo vaMnangagwa.
Ichokwadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwatatinako na Justice Rita Makarao. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiriko kuti tinovavenga bodo kwete. Kunyunyuta kwatoka kuriko kuti mai Makarao vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo.
MDC inotungamirwa na Morgan Tsvangirai inotaura nezvekusiya basa kwaMai Rita Makarau sasachigaro weZimbabwe Electoral Commission pamwe nezvinoshivirwa nebato iri zvichitevera kusiya basa kwaMai Makarau. Chikwata cheFC Platinum chopinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri mumakwikwi eCAF Champions League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vanoti zviri pachena kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa semutungamiri wenyika nemauto ayo anoda kuratidza pasi rese kuti muZimbabwe mune hurumende inotungamirwa nevanhu vasiri mauto. VaMazodze vanoti mauto agara achitonga muZimbabwe uye hazvishamise mune remangwana vanhu vonzwa kuti mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga ndivo vava panyanga.
Sekutaura kwandakamboita muzvirongwa zvakapfuura ndichiti kuratidzira kwakaitwa navanhu kwaisava kuratidza kuti vanhu vaida vaMnangagwa, asi kwaiva kuratidza kuti vanhu vakanga vasingachade mutungamiri anga ava nenguva nemakore mazhinji achitungamirira nyika yeZimbabwe anoitova Robert Mugabe. Saka hatingati rutsigiro rwairionekwa rwakarirwa vaMnangagwa, asi kwaiva kuratidza kusafara nezvavaMugabe uye kwaiva kufarira kuenda kwavaMugabe. Vanhu vaivanga vaine tariso yekuti vaMnangagwa vachinge vazopinda pachigaro paizoitwa hurumende yobatanidzwa iyeyo zvinenge ichizoshandura upenyu hwavanhu. Asi zvisinei, vaMnangagwa vana mashoko akawanda mazhinji kana mazhinji avakanyanya kutaura pamusoro pavo, asi vaMnangagwa chokwadi kuti vaMnangagwa takavapiwa namauto. Saka zvizhinji totora kutinzwawo kumauto asi takangona zvairi kuti vakagadzira izvozvi military cabinet. Yekuti takaona vana generals Fiso avo vakanga vachititsanangurira nekuzvinoenda kwava Mugabe ndovataona kuti vava paforeign affairs international trade kuona vaperezishirapo vakaiswa kuagriculture vakanga vachibvawo kumauto. Saka tikuona kuti hurumende yacho yakaenda kuita like a military cabinet. Saka kutiti vaMnangagwa vaine simba ravainaro nechipachiro kuti kangoti vaMnangagwa is the civilian face of the military government that is running Zimbabwe at the moment. Saka tinokutaura pakuti zvinhu zvedu zvagara zvakamira zvichiutouto, asi taitarisira zviri kuti vaMnangagwa vaigona kuti vachishandira zvishoma sare zvakanga kuombeserwa kwataitwa navaMugabe. Asi zvisinei, tinotarisa kuti tichangobatira pashoko ravaMnangagwa rokuti vakati tichange tichienda kusarudzo uye sarudzo dzenge dziri pachena.
Muri kutaura imi kuti nyaya dzesarudzo kuti vaMnangagwa vakati zvo tichaenda kusarudzo, tiri kuona mai Makarao vanga vari sachigaro veZimbabwe Electoral Commission vachisiya basa. Munoona sei kusiya kwavo basa?
Ava mai Makarau chokutanga tinofanira kunge tinyatsokuzivisa kuti mai Makarau munhu wezanupf munhu akanga akasarudzwa navaMugabe Saka tinongoona kuti kuenda kwa Mugabe tine vazhinji vakanga vachishandidzana nawo Mugabe kusangana nomukwasha wavakasiyawo kuZimbabwe achinge achiona kuti vateza vake vasiya basa. Saka vana makarawo vanhu veutama. Saka vanhu vakuona kuti havasinawo mukana wekuramba vachashanda. Saka tinoona kuti vamunanga vachange vachisawo munhu wavo asi tinangoti zvinhu zviri immaterial to the democratic discourse. Kuti kuenda kwa makarawo nokupinda ari kupinda vanhu vakangofanana vanhu vese vari pia. Saka zvatinongo tarisa ndokuti the system is very PF iri kurana maelections tikutarisira kuti dai vaita demilitarize vabvumirwa maina national and local observers pamwe patange tine saro dzinenge dziri pachena asi pari zvino tikutaura chokwadi hapana chaina kuchenya nesojeka kuti ngavane saro dzakajeka muZimbabwe.
Kuiswa pachigaro kwakaitwa vaparents Shiri navamunangagwa munoona vachitambirwa here nevanhu vekumatebeland nemidlands?
Ndisi mbali kutawa kwa mbaka 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 so much regional. Siba pere zishiri munu anokuna kuti meteke kuti agashirwe ni nyeye Zimbabwe. Nekuti nyeyeze kukura uundi ni merishoke kukura uundi. Ye nyeye kaba atako wese wese. Ani minyike ye Zimbabwe. Kunyanya wano kumatebele ni kumidlis. Asi chukwari ndiyo kuti wano awa wanyaso gashirika. Takafanaka na iwe general Susiso Moyo chayo wano kumatebele lendi. Vano relate na kumatebele lendi. Asi ndiwa kanga wachi tungabiza kuura iyo vari brigadier general muna 2008 vachi zompuro muto kwa brigadier general vari brigadier general somo vai rana matebeleni yese 2008 takatambuzo ni kushukuzo sakanyanya na general ava wangwana wato vizi bago wakaura iyo wangwaka parara na nasa sisi wakute makuwa hawa saka wani vechi utu wa waka fana na system ya wende ime chete wanapele zishi ndia ariba abo bani zinongo ni sawanu wani vechi utu wa kutawa choko wani mwenye kezi babo zizato tinefa nekuti hurumende yacho igadzirwa munangagwa munangagwa vabva tingati patati chipoto chatipowo chingwa chatisira chingwa vabva vatisira ndove mapresa taisiwa tichaitikira.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Wangu Mazodze vachitaura vari parunhare vari kuNew York kuno kuAmerica.
MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai inoti inotambira nemufaro kusiya basa kwakaitwa nevange vari sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau. Asi mutauriri webato iri vaObed Gutu vanoti chavanga vachinetserana naamai Makarau inyaya yemabasa matatu avanga vachiita izvo zvange zvichipa kuti vawandirwe nebasa. VaGutu vanoti dambudziko ravapo nderekuti nyika ichapinda musarudzo here isina sachigaro weZEC.
Icho kadi kuti isu takagara tine kunyunyuta kwatati nako na Justice Rita Makarau. Kunyunyuta kwataita kwanga kusiriko kuti tinovenga bodo kwete. Kunyunyuta kwatoka kuriko kuti mai Makarau vanga vane mabasa matatu nguva imwe cheteyo. Vanga vane basa rokutanga varivo chairperson weZEC. Rechipiri vanga vari Supreme Court judge. Rechitatu vanga varizve anonzi secretary we JSC zvireva kuti munyori mukuru we Judicial Service Commission panguva imwe cheteyo. Saka zvaitinetsa kuti mabasa matatu ava pamunhu mumwe chete vanozowana nguvai yokumaita ose zvakanaka zvokuti vaikwanisa kuzoita basa zvinodiwa kuti riitwe pamapozisheni matatu avanga vainawo avo vanga vakapfeka heti nhatu nguva imwe chete. Saka hongu tinoti tinofara nekuti vabuda pane rimwe basa. Asi kusuwa kwedu kunozoyazve pakuti tisingazive kuti pari zvino nenguva doko doko yasara kuti tiende kumaelections. Mwedzi ndofunga yasara kana minomwe tisati tasvika kumaelections a 2018. Zvichazoitwa sei kuti pawanike munhu achatora chinzvimbo chamai Makarau? Ndo rimwe dambudziko ratinaro.
Makaudzwa here nehurumende kuti mai Makarau havasisirisa chigaro weZEC?
Takatongoverengawo mapepa, takatanga ngotozverengawo mbepa reHerald kuti mai Makarau vatoregera basa. Hapana kutombopuwa kana zvikonzero kuti varegera chii. Zvakangoitika ndikangoti muchimbi chimbi. Zvizenge zvakutaridza kuti hakuna pane zvakaitika kuti vakamanikidzwa here kuregera basa kuti vakaregera voga hazvina achaziva. Asi zvinenge zvinotaridza kunge vakamanikidzwa nokuti maregere acho ebasa akaita kunge zviya zvekukasika kasika zvechimbi chimbi zvinenge hameno zvimwe zvanga zvakanganiswa ipapa. Saka ndo zvimwe zvinongo tishungurudzwa kuti ah zvinombofamba sei kuzeki ukoko kuti mukuru wezeki unongonzi chiripo richo ah basa ndatosiya iyo maelection apedo kudai ameno kuti zvinombofamba sei.
Pamutemo hurumende inofanirwa kunge ichikuzivisa here kuti pane munhu ari kufanira kubata basa ranga richiitwa nasachigaro sezvo imi muri bato riri kupinda musarudzo?
Pamutemo vanenge vachifanirwa kunge vanotizivisa kuti pane munhu atora chinzvimbo kana kuti asanombobata chinzvimbo. Izvo zvakataurwazvo vakati ivo vaemanyo magade ndo acting chairperson wezeki. Izvo ndo zvetikangori zvakataurwa, asi chinhu chikuru ndechekuti handizivi kuti vachada kuti tipinde maelection pana acting chairperson here kana kuti pana substantive chairperson. Isu tinenge tichishuvira kuti election chinhu chinokosha, zvinenge zvichidawo kuti panoitawo election pavange pane substantive chairperson. Ndo muonero wedu, nokuti munoziva munhu ukangonzi uri actinga pane zvimwe zvinhu zvokuti mamadecision pamwe unenge uchitongotya kuti utore, nokuti unenge uchiti handisandi anatsopinda pachinzvimbo chaipo. Saka ndonatso kuti zvinenge zvakanaka kuti tiende kumaelection pavana substantive chairperson.
Ivo vanzi vaite basa rekusana nobata basa rasachigaro ava mangamushanda nawo zvakanaka here nguva dzosedzi?
Hatinai tidambudziko na vamagade. Tinovaziva nokuti vamagade tinoziva kuti ndo vanga vari dean kufaculty of law pauniversity yeZimbabwe. Munhu wokuti haini ndotovaziva kumakore akawanda, makore anopfuura kana makumi matatu 30 years. Tinovaziva chaizvo zvakanyanyisa. Handioni hangu tingapokana navo, asi dambudziko ravangangaita nderekuti ipapo pakunzi uri acting, nyaya yakaita semaelection inyaya inokosha. Zvine zvingodawo kuti pave nemunhu anenge ari substantive.
Mainyunyuta imi vemapato anopikisa kuti izvo Mai Makarau munhu weZanu, munhu akambopinda muparamende akamirira Zanu, mune chivimbo here nemutungamiri mutsva vaEmerson Mnangagwa?
Chinonetsa ndechekuti vaMnangagwa vachangopinda mubasa reupuresident havana mazuva akawanda. Toziva kuti vakagadzwa musi wechishanu, musi waNovhemba, musi wambudzi 24. Havatorina kana mwedzi chaivo vari panyanga sapuresident. Ndoona sekuti iye manje tingangoti muchirungu ndo zvatinoti zvehanzi the jury is still out. It's too early kuti tivajaje, asi pari zvino hapana chataona isu chati chachinja muzvakanaka kuti tingati pane munhu mutsva ava pastate house sapuresident. Tongoona sekuti changochinja ifesi nezita rapuresident, asi maitiro ndiwawo eZanu. Tinongoona even paTV yavo yeZTV vamakavhira vanongoita, vanongokavha nyaya dzeZanu chete, havamboti kuti pavoisi mukana opposing political parties kuti tiwanewo mukana wekubuda pachivhitivhiti. Ndoona sekuti ngoma ndiyo changochinja chete kuti hanzi bhazi nderimwe chete iro, changochinja mutyairi, asi bhazi ndiro rimwe. Saka pari zvino handioni chachinjai.
Mutauriri weMDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai vaObert Gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare. Vechidiki vedzisondo vari kubatana nekanzuro yechinhoi mukuchenesa guta ravo pamwe nenzvimbo dzinogara veruzhinji kuitira kuti vadzivirire zvirwere zvinobata nekuda kwemvura yakasviba. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera chipo chedanga remombe dzinosvika 15 dzakapiwa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa negurukota rinoona nezvedunhu reMashonaland West vaWebestasha musvondo rapera, vamwe vagari vari kushoropodza izvi vachiti zvinokurudzira uhori munyika sezvo mutungamiri wenyika achizotadza kutora matanho akaomarara kana muti wechipo achinge akanganisa. VaShamu vanoti vakapa vaMnangagwa chipo chemombe vachiti dzakabva kunhengo dzeZanu PF mumatunhu madiki muMashonaland West. Mumwe mugari wemuchinhoi vaBenedict Sova vanoti zvipo zvinopofomadza, nekudaro chinhu chakaipa chinokonzera kuti vanhu vazopedzisira vanamata vatungamiri. VaSova vanoti zvipo zvisina mwero kunenge kwave kutenga mukuru, izvo zvinoita kuti akakanganisa anozongoregererwa nepasingaite.
Ndinoona kunge zvekuti topa magifi kune mapuresidendi edu especially zvisina malimiti zvikaizvi, ndoona inge zvinozokwanisa kuzokanganisa mafungiro apurezidendi, nekuti unozoona kuti iye purezidendi wacho anenge kuti kana kuri kunzi lesei munhu iye azotadza ndovanhu vatozonzwa kuti varegererwa kwanga vaburitswa mujeri saunozonwa kuti justice haizonyatsoitika ende iye kutonga kwake anenge akutonga ane kamwe kafavhor kaundi kabayasi
izvo zvinotsigirwa nemumwe mugari vaalex nowaita vanotitsika yekupa vatungamiri zvipo inofanirwa kurambidzwa sezvo zvichitanganisa mafungiro avo
chionaye mange vamunangagwa vonzi vagadzwa sapuresident handiti ka because vanhu vaya vagara vari corrupt vaya vari kuda kutraya kupleasa munhu aitwa president kuti asaone uhipi hwavo ndo vanomhanya mhanya votsvaga zvipo vachitora muvanhu vakasiyana siyana kuti onai tuda kuti tinopa president kuendeswa zvinhu zvakadaro which is wrong.
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirirwa navamogen tsvangirai vadouglas monzora vanoti zvipo kuvatungamiri indiro mviro dzeuori
ndokutanga kweuori ikoko hazvibvumirwe zvachose nokuti kana vanhu vakatanga kupa zvipo kuna president president anohora mari yakawanda kudaro vanenge vachitenga atinoti mafavors kubva kwaari.
Vamonzora vanoti hapana mutemo unorambidza kupa zvipo kune mutungamiri wenyika asi vanoti zvakakosha kuti pave nemutemo kudzivirira uori.
Mutemo uyu hauna kunyorwa pasi asi mutemo unoshandisa yatinongoti common sense. Zvagara zvichizikanwa paspace zvokuti president hafani kuwana maDC iwayo saka hapana kuonekwa paine niti yekunyora mutemo wacho bati sezvazvakuita izvo zvaakutorewa kuti zvinoita kuti zvichinyorwa.
Vamwe vanhu vanoti vamwe vanenge vachiita zveori muhurumende vanopa zvipo kuvatungamiri venyika kuti pashaye zvaanoita kana vabatwa kana kuti vagoregererwa kana vatongerwa nguva mujeri. Dzimwe nyika dzinopa muganhu weuwandu kana ukoshi hwezvipo zvinofanirwa kupiwa mutungamiri wenyika vachiti kana zvakawandisa zvinoenda kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Aka Chigoriwa.
Iyo yanga iri nyaya yevagari vekumashonaland west vasiri kufara nechipo chemombe dzakapiwa kumutungamiri wenyika vaemarson munangagwa navawebesa shamu vanova gurukota rinomirira mashonaland west.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri muWashington DC. Ane mimi muchirongwa ndini Ray Choto. Chikwata cheFC Platinum chiri kutsvaga vatambi vatsva vakawanda senzira yekusimbisa chikwata ichi apo chichange chiri mumakwikwi eCAF Champions League. Michael Kariati anotipanyaya iyi.
Chekwata ichi chinonzi chiri kutaura nemutambi Christian Ekupa oyo anga chikanda zvibodzwa pamadiro kuDynamos nevamwe vatambi vakaita saRaman Kutsanzira weHighlanders, Kwada Amin weNgezi Platinum Stars naAlec Murimba weHwange paine chinangwa chekusimbisa chikwata chavo cheCAF Champions League. Ekupa uyo aitarisirwa kusimuka kuenda kuSouth Africa kunotaurirana neBidvest Wits achiri muZimbabwe umo nechishanu akatambidzwa mukombe wake wekupepa vatambi gumi nemumwe chete avo vakaita mashiripiti mumitambo wemuZimbabwe mumwaka wenhabvu wa2017. FC Platinum iri mubishi rekutsvaga vatambi vatsva vekusimbisa chikwata chavo chemucup Champions League umo vari kutarisirwa kusvika kana kudarika masemifinari emakundano makuru ezvikwata zvenhabvu muAfrica aya. Asi vatsigiri venhabvu munyika vanofunga kuti chikwata ichi hapana kwachinosvika chikasasimbisa matambiro acho, kunyanya kuvatambi vanonwisa zvibodzwa avo vaitatarika kunyange hazvo vakatora mukombe weleague. Chikwata ichi chakakundwa mukukanda zvibodzwa nechikwata chedynamos icho chakapedza chiri pachinhano chechipiri pamwe chete nengezi platinum stars iyo yakapedza iri pachinhano chechitatu pamwe chete necaps united iyo yakapedza iri pachinzvimbo chechishanu. Muteveri wemutambo wenhabvu vapetros mandebvu vanoti fc platinum inofanira kugadzirisa pazvibodzwa apa.
Takawina zvayo champions ikawina kasodaga champions but kwaya kuda kuchinotamba kuchampions league uko manje mastrikers avo handitsungu kuti vanokwanisa kutamba, havana maplayers vanokwanisa kugowesa, havana striking force yavo inenge iri kuleka.
Asi epupa ari kuonekwa semutambi angangopedza chirwere chefc platinum ichi mushure mekukanda zvibodzwa 12 makwikwi ecastle laga premier soccer league mumwaka uchangopera. Kunyange hazvo bidvest vits iri pamberi mukuraura epupa, fc platinum ingangovatorera mutambi uyu pamuromo sezvo dynamos iri kuda kumutengesa kuchikwata chinobuditsa mari yakawanda kudarika zvimwe zvikwata. Asi kuvatambi vakaita sakutsanzira naamin avo vasina kukandirwa chirauro kusouth africa kugona kunenge kudada ingangobudirira sezvo ichikwanisa kubhadhara kutenga vatambi aya zvisina pikiso. FC platinum yakatotenga kare Libert Chakoroma kubva kungezi platinum stars. Chikwata ichi chiri kudzora zvekare vatambi vakaita saclopas kapupurika na Ishmael Wadi avo vavaive vamboendesa kudynamos nekublawa city. Anotaura akamirira FC platinum muzvare Chido Chizondo vanoti vachabuditsa vatambi vavo vemucup champions league kana vangopedza kuvaunganidza. FC platinum inofanira kunyoresa vatambi vayo vemucup champions league neve confederation of african football musi wa30 zvita usati wadarika. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini Rachel Tom. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zvinotepfenyurwa na 6 a.m. uye na 2 p.m. Tizivisei nekutitumira tsamba mbozha kuStudio 7 at voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa chedu pachatanga, munokwanisa kunzwa nhau idzedidzi pawebsite yedu inoti www.voashona.com.
Mari baba,
Jehovah makanaka mumanzi we Christ like choir uchiuya kwamuri uchibva kuno ku studio 7 iri mu Washington DC. Sezvongo yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kushandiswa nemauto ayo ari kutonga nyika kwete ivo vaMnangagwa. Chikwata cheFC Platinum chopinda mubishi rekutsvaga vatambi vatsva senzira yekusimbaradza chikwata ichi apo chichange chichitamba mumakwikwi eCAF Champions League. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange munesu zvakare mangwana mangwanani. Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here chirongwa chedu chinotanga na 6 a.m. chizoteerwa necha 2 p.m. topedzisira necha 7 p.m. Kana muchinge muchinzwa zvirongwa izvi, tumirai tsambambozha kustudio 7 at voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai imwe naChris Gandhi.